Muzvinafundo Matari ravaudza Studio 7 kuti vakaita ongororo yemvura iri kunwiwa nevanhu vakawanda muHarare vakaona kuti haina kukodzera kunwiwa nevanhu.
Zvirwere zvamungafunga zvinonyanya kukonzereswa neutachiwana hwatinowana mumvura zvizhinji zvacho ndezvemumudumbu atinoti gastroenteritis. Zvamadhayariya, vana kolera, vana taifoidhi zvinoita kuti vanhu varutse, vaite matemperature fever, vanzwe musoro kana makreni, uye dzimwe nguva kana mapapu anokuvara, kana iyo polio chaiyo inokwanisa kuitika. Kana ukafema mvura iyi inonhuwa unokwanisa kubata zvakawanda.
Vaendera mberi vachiti imwe tsvina inokonzerwa nepombi dzasakara idzo dzinopinza tsvina mumvura isati yasvika mudzimba dzevanhu. Vapawo muenzaniso yemhando yeutachiwana hunovhiringidza utano hwevanhu.
Zvakaonekwa zvekuti mumvura umu mune zvinhu zvatinoti ma-inorganic metals anobva pamapipes anenge aora agarisa asina kuchinjwa. Zvikaonekwa zvekuti muna mamwe machemicals sama fertilizers nitrogen nephosphate. Nokuti 90% yecatchment kureva kuti kunobva mvura kana yanaya ichipinda muchivero inobva kunorimwa.
Muzvinafundo Matarira vanoti imwe tsvina inowanika mumvura inobva kuzvimbuzi uye nezvimwe zvinhu zvinenge makondomu nezvinoshandisa vakadzi pamazuva avo ekutevera, sipo nemimwe mishonga inoshandiswa kumaindasitiri. Mutauriri wesangano reZimbabwe Water Authority vatsungirira Shoriwa vanoti zinwa inopa makanzuru mvura inobva kumadhamu, asi ibasa remakanzuru acho kuichenesa. Mumwe mugari wemutinold North muHarare amai Beauty Chinyowa vaudza Studio 7 kuti mvura inobva kukanzuru inonhuwa zvokuti haitonwiki zvachose.
Kana tiriwo vagari vemuno muZimbabwe, tiriwo vagariwo vakagara zvakanaka tichibhadhariswawo mabills aya, chinozoita kuti mutipewo mvura isina kugadzirwawo zvakanaka chii? Magadheni macho moti tisadiridze, asi mvura yamuri kutipa inenge ine tsvina.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vatsinhirawo kuti mvura inobva kuLake Chiveri yakasvibisisa uye panoda mushandira pamwe kugadzirisa dambudziko iri.
Tikutikumbira kuti guta reHarare rive rinobuda pachena pamusoro pekuti chii chimbori mumvura nemunwiwa nevanhu vemuHarare. Mukaenda kunana South Africa, kunana Durban nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana, vanhu ivava kana kuti mamunisipariti iyaya pazuva pega pega anoburitsa tingati magwaro ekuti chii chimbori mumvura, angave kana dzingava simbi, ingava zvimwe zvingati makemicals anenge ari mumvura iyoyo. Asi naizvozvo mashoko eyi hative tinomawana kanyanyanyanya takatarisana nenyaya yemvura yemuHarare.
Meya weHarare vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti idonzvo rekanzuro yavo kuti ipe vagari vemunharaunda mvura yakachena.
Tinenge tichidzidzisa chaizvo kuti vese vesina stakeholders vauye tisangane nawo tichitsumo zvacho nazvese izvozvo.
Kunwa mvura yakasviba kuri kupa kuti vanhu muHarare nemamwe maguta varware nezvirwere zvakaita sekolera nema nyoka. Zimbabwe ine dambudziko rechirwere chekolera chakatangira kuchegutu muna kukadzi. Bazi rezveutano rinotiwo mugore rino vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri vabatwa nechirwere chemanyoka. Vanhu vana vakafa, vaviri vacho muHarare, vamwe vaviri kuHange. Muzvinafundo Matarira vati vose vanoda kuuya nemvura yavo kuti iongororwe pachena vanofanira kuisa mubhodhoro rakachena voenda nayo kudepartment of chemical pathology muroom 19 pa ground floor kuchipatara cheParirenyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimitse.